government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 11 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Pasi rose rocherechedza kusvitsa gore kwechirwere cheCOVID-19. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights opinda mudare nechina achimirira vechidiki vana. World Food Program yowedzera nguva yokupemera Zimbabwe chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevapfumbamwe 1489. Vanhu makumi maviri 20 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemumwe 35,901. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi mana nemumwe 36,341. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevatatu 33,953. Zvichakadaro, nhasi pasi rose riri kucherechedza kusvika kwegore kubva sangano reWorld Health Organization ratara chirwere cheCOVID-19 kuti rakange rave denda repasi rose kana kuti global pandemic. Izvi zvakapa kuti nyika dzepasi rose dziite chirwirangwe kubatana mukurwisana nedenda iri uye zvakakonzerawo kuti nyika dzose dzitore matano akakodzera okudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Zimbabwe yakatorawo matano ekurambidza kufamba-famba kwevanhu pamwe nekumbovhara miganhu yenyika mushure mekunge denda iri rapinda munyika muna kurume 2020. Kunyangwe hazvo pave nemishonga yekudzivirira denda iri, zvinhu zvakashanduka zvakadini uye zvii zvinofanirwa kuramba zvichiteverwa? Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kunyangwe hazve gore rose rapera iri raive rakaomera pasi rose, vanhu vanofanirwa kutarisa vachiona kuti zvii zvavakadzidza munguva yose iyi. Ngatinzwei vachitaura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pakusvika kwegore tiri mumatambudziko eCOVID, ndinozviona sezvinhu zvakanaka kuti tinge tichidzidza zvakaitika COVID-19. Zvinhu zvakafanana nekudzidziswa kwakaita vanhu kuti tinofanira kusiya mukaa, kusaungana nekunge tichigeza maoko edu kunge tabva panze kana tabva kumwe kunhu kwatinenge tichinge tashanya. Pamusoro peizvozvizve, pane zvinhu zvakakoshawo zvakare kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kukosha kwenhomba idzo dzinenge dzichidzivirira zvinhu zvakaita seCOVID-19. Saka zvinhu zvakadero izvi zvinhu zvatinenge tichifanira kutarisa sure mumashure mekunge kwapera gore kuti zvii zvakanaka zvatinokwanisa kunge tichiita.
Ko, zvamungatiwo zvakakundikana nedzihurumende mugore rose irori rabuda chirwere ichochi?
Hurumende yedu yakakundikana pakawandia zvikuru. zvikuru sei pakuti mari yeCovid-19 payakauya pachinambo chekuti vanhu vange vachiita yainzi self-isolation vachikwanisa kuti vange vachitesta vanhu vaisa vanhu mumahotera umo maisangana vanhu vaibva kusouth africa kunamibia kubotswana kuamerica nekubritain vobva vatapurirana zvirwere ndinofunga kuti chidzidzo chatinofanira kunge tichitora zvikuru sei sebazi rehealth Ministry of Health ngaritore chidzidzo ichocho kuti kana muine mari shoma muri low income country mukange muine mari yekuti munenge muinayo ishandisei pamunoona kuti inotaridza kuti zvinhu zvachinja papi naizvozvo mari iyi yaifanira kunge ichishandiswa pakuzoti vanhu ngavatestwe kana kutenga zvinhu zvekunge vachizoedza kana kuti kutesta COVID-19 saka ichocho chinofanira kunge chiri chidzidzo kuti kana tiri a low or middle income country ngatiregerei kuita zvinhu zviri ambitious zvinotora mari uyezve zvinozoita kuti zvinoisa vanhu parumana nzombe vozopedzisira vaine COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunhare kuBritain kwekare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri mubishi kuedza kuburitsa muusungwa vechidiki vana vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana. Vechidiki vana ava vanoti mumiriri weMDC Alliance mudunhu reHarare West, mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri, mutungamiri weZinasu vatafadzwa ngadziore pamwe neimwe nengo yeMDC Alliance vamakomborere arizivishe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti muzvare Mamwembe namuzvare Chimbiri vari kutarisirwa mudare nhasi apo magistrate achapa mutongo wekuti vatonge vachibva kumba here kana kuti kwete. Asi vaviri ava vakaendesa zvekare gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe kumatare nemifananidzo yavo yakaburitswa mumapepa nhau mushure mokunge vatorwa nemapurisa aiferefeta nyaya yekuti vainge vapambwa pamwe namuzvare netsai Marowa gore rapera. Vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni 15 emunyika. Hatina kukwanisa kubata vakazembe kuti tinzwe divi ravo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Sezvatinoziva tese kuti kune tsaona yakaitika kushayikirwa kwakaita umwe magistrate vavaishanda nawo. So vataura kuti vanga vari munzira vakazosvika kuHarare wavo usiku, saka vataza kunyora ruling yavo sekuumbisa kwangu vakaita vachaipa nhasi.
Ko panyaya yekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vakaendesa vakazembe kazembe nemamwe mapurisa aiferefeta nyaya yavo kumatare vachiti vanoda kuripwa, zviri kufamba sei?
Sezvamataura mukoma Blessing kuti zvinhu zvatinoziva tese zvakaitika gore rapfuura pawakasungwa paya muna Mei, matsamba akanyorwa akawanda kumapurisa nemagweta avo muzvare Roselyn Hans vachichema kuti pane violation right to privacy yavo kana kuti kusabatwa zvakanaka pamifananidzo yavo yanga yatenderedzwa pawakamboindiswa kuchipatara chechi muchikota falls vachitariswa. Asi pane zvakatenderedzwa mapurisa, pane akauya achitaruta forensic checks dzavo, asi kubva ipapo mifananidzo yavo, mapikicha yavo emwiri yavo yakazowanikwa yatenderedzwa. Saka magweta edu namukoma Jeremiah Bhamo wekumbidzo Muchada Hama Makoni Legal Practitioners waisita matsamba ekuudza mapurisa kana masamanisi ekuti vari kuwasuwa vachiti wakakanganisirwa zvikuru kodzero dzavo nekutenderedzwa kwemipikicha kamifananidzo yavo inoratidza miviri yavo.
Vari kuti vakakanganiswa sei chaizvo mumapepa avaya?
Wese zvamunoziva Honorable Joana Mamombe ndi MP kava. Muzvare Cecilia Chimbiri munhu anoremekedzwawo mutungamiri wechidiki kubato remusangano weMDC reopposition. Vari kuti zvakaitwa izvo zvekushambadzira kushama kwavo kwavakatorwa mapicture vachifungidzira kuti mapurisa ari kuita basa rekuinvestigator kukanganiswa kwavo kana kuti abdutwa kwavo nekutushwa kwavo, asi zvakazowanikwa zvakutenderera ndozvavachema.
Mungatiudza kuti zviri kufamba sei panyaya yavangadziore navaruzivishe?
Magweta edu mukoma tinasha chinopfukutwa namukoma Jeremiah Bhamu vanga vatori kuhighcourt pavanga vachitoda kutodzinyaya yekukumbira their bail appeal yawakaendesa kudare rehighcourt kubva kudare remagistrate court inova lower court kuti inzwike panhaya yamukoma takudzwa ngadzore vana vamutungamiri wezinhasu kumastudents. Saka nyaya yazoswededzwa kumberi uko musi wemande namagistrate munangati.
Zviri kunziwo kudii pane nyaya yavaharuzivishe?
Yamukoma makomboro aruzivishe vachiriko kuHarare Remand Prison. Tiri kuona kuti mukoma ubeishava vari kurwisana chose. Pane changowatadzisa kuti vaite nyaya yekutsvaga kuti vabude pamutongo webeu kuhighcourt ndechekuti kuchine nyaya dzavarosapose kugadzirisa kana kuti kunzidzinzwikwe.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu pasi rose reWorld Food Program rawedzera nguva yechirongwa chayo chekubatsira vanhu nechikafu muZimbabwe. Chirongwa ichi icho chinotsigirwa nemari inobva kuUnited States Agency for International Development chaifanirwa kupetwa pakupera kwemwedzi uno kurume, asi nguva yokubatsira mhuri idzi nechikafu yawedzera kusvika mumwedzi wachikumi. World Food Program iri kubatsira nechikafu mhuri dzemuZimbabwe dzinosvika zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvitanhatu 326,000. Zvichakadaro, Japan yabatsiravo Zimbabwe nematani zviuru makumi maviri echibage kuti chibatsire mhuri dzinoshaya muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzechikafu uye vaimbove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vanotenda World Food Program pamwe neJapan mukubatsira kwadzo Zimbabwe nechikafu. Asi vamatonga vanoti Zimbabwe ikaronga zvakanaka inokwanisa kurima chikafu chinokwanira nyika kwete kupemerwa kwairi kuitirwa chikafu nedzimwe nyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAncious Jongwe Masuka kanawo kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa panguva yataenda pamhepo.
Tiri kufara kuti kune extension yaitwa neWorld Food Program pachirongwa chekufida vanhu muZimbabwe uyezve nerubatsiro rwapuhwa nenyika yeJapan kuZimbabwe. Chekutanga ndechekuti toda kuti titende Mwari kuti gore rineri kwakava nemvura yakanaka kwazvo yekuti vazhinji vanofanira kunge vachikwanisa kuzvikohwera zvekudya zvavo vachiraramisa mhuri dzavo. Hongu kune matambudziko ekuti pamwe zvikwanisiro zvingadai zvisinange zvakakwana kune vamwe, asi kune maprograms emainputs akafanana nanapfumvudza nemamwe maprograma akaitwa ekubatsira vanhu kuti vakwanise at least kuwane zvikafu zvinovararamisa mudzimhuri. Asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo mvura yakadzokona yowandisa, endi kune dzimwe nzvimbo kwakaita mafashamu. Idzodzo nzvimbo kana dai vamwe vari kukohwa, nzvimbo idzodzo dzinenge dziine nzara. Saka tinodaira kuti ndo dziri kutagetwa nana World Food Program pachirongwa chavo chechipiri chavaakuita. Ndodaira kuti assessment yakaitwa inoonesa kuti pane nzvimbo dzimwe nzvimbo dzakanyura chibage Jimbo idzodzo zvekare dzimwe dzikava nemurove wakaita kuti wana wakwanise kunge wachikowa. Asi zvimwe zvazvakanakira ndezvekuti kana kuine kumwe kwachiri, chibage chinenge chowanikwa munyika hachichaitwa chekuimportwa. Saka izvozvo izvo zvose zvinoenda zvichibatsira kuti nzara yakanga yaita sekunge yapfunya chisero munyika yedu yeZimbabwe inochienda ichipera.
Kushaika kwezvekudya zvakakwana kwachinja sei mumakore mashoma apfuura tichienzanisa nanhasi?
Mukatarisa manumbers aakutaurwa nezvavo, tichikompeya nemamiriyoni evanhu vaitaurwa mukupera kwegore ra2020, munoona kuti kubata kwamwari. Saka tora kuti titende nyika dziri shamwari dzakanaka dzinodai neJapan dzinoramba dzakamira nesu dzichitibatsira kutipa zvokudya munguva yetinenge tichizvida. Neiro sangano reWorld Food Program roda kuti rikudzwe nekuti mukatarisa nguva yarashanda munyika yedu yeZimbabwe inguva yakareba kwazvo kubvira around 2004 kusvika nanhasi wangori muno, mukureva kuti ishamwari dzinomira nesu munguva yekutambudzika dzinoda kukudzwa.
Reverend Matonga, Zimbabwe iri kure zvakadini kuti ikwanise kurima zvekudya zvayo zvakakwana isingatsvaki kana kupiwa rubatsiro kubva kunze kwenyika?
Zimbabwe ikada kuronga zvakanaka mapolicies ayo, hapana nguva yakareba ingadiwe kuti nyika inei tigone kuzviraramisa pachedu. Asi chinonetsa ndichocho chekuti mapolicies edu anoenderana nezvekurima anosanduka sanduka, ende kazhinji ndo zvakonzera kuti titadze kuva nekuzvimiririra. Ndo anokonzera kuti vanhu varege kurima chibage, zvinozoita kuti vanhu vagone nyika igone kuzviriritira pachayo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambi vemukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare neStudio 7. Dare reSenate muAmerica rakatambira nezuro vaMerrick Garland kuti vave muchuchusi mukuru wenyika kana kuti Attorney General muhurumende yava Joe Biden. Nhengo dzedare iri 90 dzakavhota dzichitsigira vaGarland, ukuwo nhengo 30 dzikavhota dzichipikisa. VaGarland avo vange vari mutongi wedare repamusoro vakambodomwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court, asi maseneta ebato reRepublican Party akaramba kuvatsigira. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie, avo vanogara mudunhu reTexas muAmerica, vanoti vanofara zvikuru sezvo vaGarland vari kuuya neruzivo rwakawanda kubasa ravo idzva.
Nhasi taona Senate yemuAmerica ichikonfirma vaMerrick Garland sa Attorney General wavo yenyika. Izvi zvinhu zvinofadza zvikuru because vaMerrick Garland vaimbove judge pane imwe nguva, and kuva judge kwavo kunotaridza kuti vari kuuya vane experience yakawanda yokutonga nyaya ne experience zvakare yokuva munhu anenge ari atingati pachirungu level headed pakuona dzimwe nyaya.
Semaonero enyu sei muchiti vaGarland ndivo vakanaka pabasa iri?
Chakanakira vaGarland kuti vave muAttorney General wenyika inyaya yokuti makora apfuuraya tataona kuti nyaya dzepolitics dzanga dzanyanya kuwanda stereki Department of Justice, inyangwe zvimwe zvinhu zvanga zvakuitiwa ikoko zvazvanguva zvangorerekera kupolitics. But kuva navaGarland avo vanhu vaimbove mukuru wematare zvinhu zvokuti ivo semunhuwo anezoma ethics echigweta neyokutonga nyaya, munhu achava achi tarisa wonyaya sezvairi and vachiendesa kumberi kana ichinzi nechirungu ine ma merits saka kuva kwao sa attorney general zvinhu zvinopawo hope even kune mamwe ma departments kuti kana pana attorney general ane background yakadai so zvinhu zvokuti kuda zvinhu zvinobva zvaendeka
mataura nezvakange zvichitika mu Department of Justice kare makatarisa izvi munoona kuti basa ravo richagozha here kana kuti richavarerukira
kupinda kwavo kuchavo nema challenges kuti vari ku inheritawo nyaya yavo dzakaitikawo kudhara sezvamunoziva pane vanhu vaka invadawo capital mwedzi yapfuura and nyaya dzacho dzichiri kungotongwa nanhasi and pane futi nyaya dziri kutaurika dzekutiwo mwana wapresident vaHunter Biden vanofanirwa kutongwawo nenyaya dzematexi zvichingodaro saka zvinhu zvokutiwo nyaya dzakadaro zvichava dziri nyaya dzinokwanisa kufesawo machallenge but tinovimba kuti sezvo vanga variwo mukuru wemakoti vari judge zvekare zvinhu zvokuti vachangozvitreata sematritiro avaingoitawo dzimwe nyaya semukuru kumatareko zvokuvawo transparent nokuva munhu anotasawo nyaya sezvazviri
chii chamunonyanya kufarira vamasiye chii chamunonyanya kufarira pakupinda basa iri kwava Garland
nhasi tinofara kuti at least papindawo munhu ane magwaro anoenderanawo nechinzvimbo chacho chekuva attorney general semukuru kuvaimbo wekukuru makoti tinoimba kuti ivo segweta reamerica vachave vachitarisawo nyaya dzinoita kuti vanhu vabatane nyika ibatane and administration ya Biden ioneke seadministration iri kushandira vanhu
avo vangi vari gweta Kenneth Masiye vanogara mudunhu reTexas muno muAmerica vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Chronicle rinoti vanhu vatanhatu vakange vakapakata zvombo vakasvika panochinjirwa mari yekunze kana kuti Biro de Chon iri paParkade Center muBulawayo vakaba mari yekunze isati yazivikanwa kuti imarii pavakasvika paBiro de Chon iyi vanhu ava vakaudza vanhu vese vakange varipo kuti varare pasi vakatora mari ndokutiza Herald rinoti hurumende iri kupinza basa varayiridzi vanosvika zviuru zvitatu 3,000 kuti vadzidzise pazvikoro zvayo yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndakawa Grimedia Airlines Grimedia Airlines yaizi inopei ndiye ngorwa namaelection ya 2018 keti chipapera ndiri kumbati vamwe vamaelines achivo katobuda vakaenda mapato avo vakatozvimirira saka ndizoziva kuti munzuro kaiti Grimedia Airlines iri ngokona nhasi plus iye noti tiri mumbatana nzona nani nomamba nenyaya yapo kuti pakaenda kongres yemdct vandakakaenda kongres yemdct vanda kongres yamdc Airlines saka handizivi kuti chete kuti munzura akanjena anochanda nezanupiefu
Douglas Monzora achatozodzikana kutoti ndonzi chamisa zvechokwadi kwai ndini president wemdc Alliance ende ade papa nenguva ndatomboseka zvangu achadzikana kuti kwai ndinonzi chamisa Douglas Monzora zvimwe zvinhu zvacho zvaanoita ka ndokunonzi kutamba nemadhaka pasi nemvura isu takavhotera vachamisa isu hatina mbovhotera Douglas Monzora kuti aite president wedu isusu takavhotera vachamisa ngaasiyani nesu
makadi vati vatereri vestudio 7 ndonzi general ndiri papretoria tichida kutaura kuhurumende yezanupf Vakachema zvikuru kuti hakuna zvitenderwo kukorokotedza kufa kwevanhu sani African achisi chiAfrican ichocho. Toda kuvhunza kuti nimi kana zvamaita dei zvakanaka. Vanhu vaifara here nokufa kwenyu? Panofa munhu zvinofukufa kwemunhu hakunofadza here? Asi pakafa zveGoliati vanhu vakafara kuratidza kuti washungurudza vanhu. Saka kutoreva kuti imimi kufa kwemamembers enyu, kufa kwevanhu vezanupf, vana veZimbabwe itarisiraive kutoti pamwe Mwari watinzwa nenzira iyoyo. Nyika yakapuwa chikomborero chedaimond kuchiyadzwa. Muchisa vana venyu kuzvikoro kunana Australia, kunana Spain, kwese kunze kwenyika, muchitadza kudevelopa nyika. Iko zvino chirwere chapinda munyika chakuparadza, chakuuraya. Even imimi vacho mari dziya dzichagonesei kuenda kuzvipo nyika nekuti mabhodha akavharwa. Ndozvoita kuti vana venyika vafare. Dzidzai kubva pakorona ipapa. Developa inyika murege kudya pachenyu nevana venyu. Tatenda.
Makadini makadini vashamariri Studio 7, vanamukoma Jonga akandimira, vanamukoma Wande nana sister Mavenesi vandisina kudana nemazita. Ndandichida kubatawo nenyaya yavamunzura yatakanzwa achitaura nyaya yekuti hanzi ndichanga ndichaipinda muelection nezita rekuti MDC Alliance. Ndandichida kuudzawo watamisa kwamuri ikoko kuti musafe makashekwa, musafe makachinja zita. Nokuti mukachinja zita redu rekuti MDC Alliance munobva maratidza mhuri yese yeZimbabwe ne the whole world that you are not a strong leader. You have to fight for what is ours. Munzora uno MDCT, isusu tine MDC Alliance, we are behind you. Please don't change the name. Because mukachinja zita vari kuda kukusabotajai kuti musaparticipate 2023 elections. You have to fight with all you have kuti tigare tine zita redu MDC Alliance. Forget about this Munzora. Endo wa Munzora, garai muchingoziya kuti muri MDCT, hamusi MDC Alliance.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zuva ekuzvarira vana zvaitwa kare anorwadza kuafunga. Gamba guru raisetsa zvikuru Safiri wemadzikatire nekambo kake ndakakupiwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Pasi rose rocherechedza kusvitsa gore kwechirwere checovid-19. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights opinda mudare nechina achimirira vachidiki vana. World Food Program yowedzera nguva yekupemera Zimbabwe chikafu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.